Mangwanana kana kavatereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri kurume 27 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa okurudzira veruzhinji vangadai vaine ruzivo nekune murwiri wekodzero vaitaidza mara avakapambwa vakatsakatika musi wa 9 kurume muna 2015. Vagari vekwazvimba kumachannelands west vanoti havasi kufara nemauto ari kungombeya mbeya mavanogara nemunzvimbo dzekutandarira. Nhasi tiri kutarisa zvinoreva kunetsana kunotyisa kwakaitika mubato reMDCT pakati pamuzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa, izvo zvakapa kuti vaite adziva kwake adziva kwake. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti ari kukurudzira veruzhinji vangadai vaine ruzivo nekune murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avakapambwa musi wa 9 kurume muna 2015 nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaburitsa mashoko ekuti vari kukumbira veruzhinji kuti vavabatsire mukutsvaga kwavo vadzamara. Aka ndiko kekutanga mapurisa achibuda pachena kuti ari kutsvaga vadzamara kubva pavakatsakatika. Mumashoko avo amai Charamba vati vane ruzivo vabate mahofisi ematikitivha ekudivi reLaw and Order muHarare panhamba dzinoti 04-251-505 kana dzinoti 04-753-411. Ndinodzokorora 04-251-504 kana 04-753-411. 04 ndiyo kodi yenhare dzemuHarare. Vanotiwo vanenge vaine ruzivo vanokwanisa kuzivisa mapurisa ari pedyo navo. Izvi zvapawo mibvunzo kumhuri yekwadzamara iyo inoti yashamiswa kunzwa mashoko emapurisa achibuda materevhizheni nemudzinepfenyuro pasina chavamboudzwawo semhuri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri wemhuri yavadzamara Dr. Patterson Dzamara kuti tinzwe pavamire.
Itai Dzamara akambunikidzwa akabvutwa patiri makore matatu apfuura. Mushure mekunge ambunikidzwa, mushure mekunge abvutwa kudaro, isuwo takaenda nenyaya iyi kumapurisa. Munozive mapurisa nyaya iyi ichibva kuitika vakati hatikwanisi kuishwereshweta nekuti inyaya ine chekuita nematongero enyika. Isu tikazosvika pakuenda kuhigh court, kudare repamusoro, dare repamusoro ndo rakazotopa oda kumapurisa kuti ange achitsvaga Itai Dzamara. Ndipo pavakatanga kuda kufakanyika pfakanyika. Asi zvisinei, sekutaura kwandaingoita, mukutsvaga kana mukunyepera kutsvaga kwaaiita kwaingova kunyedzera chete, hapana kutsvaga kwaaiita. Asi mazuva matatu mairi apfuura, Congress yekuAmerica yakabuditsa gwaro richiti inoda kuti hurumende navamunangagwa inge ichizadzikisa zvinhu zvavakange vachitaura mugwaro iroro. Nemokudaro ndipo pega pavachakwanisa kunge vachisimudza zviyaro zveupfumi. Pamusoro paizvozvo vakazotaurawo izvo kuti hurumende yavamunangagwa, hurumende yeZANU-PF inofanira iyo kunge ichibuditsa vanhu vose vakambunikidzwa vakaabhudhadhiwa kusanganisira Itai Dzamara. Izvozvo ndiva ndizvo zvandiri kufungidzira zvaita kuti ava vanhu ava vafunge kuti chinhu chakanaka kuti vange vari kutaura nezvenyaya yaItai.
Kuda hurumende nekupinda kwakaita vamunangagwa panyanga yachinja maitiro,
Hakuna zakada wamanga kwa kapinda rini ama vya mangani tato pina mwezi ina wajiripo iwa wamanga kwa ya takawa nyonera wajingo pa kupinda kutino uyati taura na kutiba pere mpanyai hapana chawaka ito kakizo zo vinda na nekutule mkwa Amerika watu wa kutiwa sumu zezu rango watu wa nongo wa adreza nyayo ya itali nopo wada kutanga kupaka nyo nopo kutino ili ina mpera waru kuita ni nyaya ende zunjo kutu isuwa se muri hakizo zitora nyore hakizo zitora zakada haro ende chen lamberi tiki dimanda kuti itai damarangazo zinginei pamsuru taizozo saka iyo vani wane munu uyeze wanu zaochi itakaitika kune munu uwe kwa tiri uda kutubunde utahanzi tima zire iyo pakucha kwa tiri gita munu achiru ziyo
saka mapurisa haya vambo kuchaga iwe erese muri ya itai vacheza kutawarone mine ziriku itika isu
hakuna hakuna rozumi zati kutawara kuti ava na ngawaza tambeni upenye wanu wakida kuto akama zika kwa tiri kita uta kutofo mero Ona zinzi na baadhi hiyo amwakare kudawa kwa zitupili kwa nchi hicho kwa dijeshwa ndoto zikudawa ni mapuliza atinzi ah atinambo bira tato ora nao anambo bira tato ora nchi tato ora nao kare kare ndiyo kuti baadhi zinzi kuti katika mazungu bingo kabati kwa wakati baadhi ya nyai chini wa nchi zote zinzi waburi tao even baadhi na kuti ah anaume la baadhi wa dirano wanangoe zinzi kuti wana mahot fan wakati zinzi kuti watu Ujiro kana chimiro kune vanhu chekunge washanduka iyo vasina.
Avanga vari Dr. Patson Dzamara vanove munin'ina vava Itai Dzamara vachitaura parunare vari muHarare naIvanzi Sininga Studio 7. Vagari vekwaZvimba mudunhu reMashonaland and West vanoti havasi kufara nemasoja anonzi ari kungombeya mavanogara nemunzvimbo dzekutandarira. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Masoja anonzi akatanga kuonekwa mwedzi wapera uye vanenge vakapfeka nhumbi dzechiuto. Anonzi anenge achingofamba mumamisha nenzvimbo dzekutandarira dzemataundishipi. Zvinonzi hapana anoziva kwavanoenda kana nguva dzemanheru dzakwana, asi zuva rinoteera vanenge vadzoka. Mumwe mugari wekwamadzima kwaZvimba anoda kuzivikanwa nezita rekuti Privilege anoti masoja maviri akaiswa muwadhi mavo.
Nzvimbo yoga yoga wadhike vabuta tu masoja haana pekugara, asi anenge arimo mukati mumwe zvese zvati zvinjiitwa anenge ari vachinjira.
Privilege anoti anofunga kuti donzo ravo nderekuti vadzivirire vagari kutsigira mamwe mapato anopikisa. Masoja anoonekwawo kumakonde pedyo nedhamu riri pedyo nenzvimbo yeShackleton. Mugari wekuShackleton vaKingston Muza vanoti masoja ari kuudza vagari kuti vatsigire urongwa hutsva huri munyika.
Takasvika paShackleton pane dhamu kumhiri kwedhamu une zipositive kwatangira maraw area. Vanhu vari kuita misangano nevanhu vachitaura zvavataura, zvimwe zvavanzi vari kutaura zvakanaka, zvimwe vachiona vangotaura zvati onei zvokuitika onei wenda mhepo. Saka ndovarunzi vari kukambena ikoko.
Hatina kunzwa divi remasoja panyaya iyi, asi mutauriri wemasoja vaAlfios Makotore vakamboudza vatori venhau kuti masoja ari kufamba famba mumamisha masoja akapanduka. Mutungamiri webato idzva reNational Patriotic Front vachangobuda muZanu PF vaAmbrose Mutiniri vakazivisa kuti Zanu PF yainge yaendesa mauto anosvika zviuru zvishanu kumaruwa kunotsigira bato iri. PaCongress yeZanu PF munaZvita dzimwe nhengo dzebato iri kusanganisirawo Ishe Fortune Charumbira vakati mauto aizobatsira Zanu PF musarudzo. Mune imwe nyaya, nhengo dzebato reZanu PF dzakaungana munzvimbo dzakasiyana dzichivandudza masero ebato nyika yose. Asi misangano iyi yakapindwa nevanhu vashoma muChinoi nekwaZvimba. Vakapinda mumisangano iyi vanoti vakanzi vanyore nhengo dzebato iri mazita idzo dzakanyoresa kuvhota uye kuti vavandudze masero avo kuti apindirane nenzvimbo dzekuvhotera kana kuti mapolling stations. Zvinonzi bato reZanu PF riri kuda kuenzanisa uwandu hwenhengo dzavo dzakanyoresa kuvhota nezvakabuda pauwandu hwevanhu vakanyoresa pachirongwa chekunyoresa chebazi reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Asi vezek nemamwe mapato anopikisa vanoti vanhu havafanirwe kumanikidzwa kunzwa magwaro ekuratidza kuti vakanyoresa kuvhota kana kuti mavota registration slips. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndini apa Chigoriwa.
Dare reparamende yeAmerica riri kuzeya mutemo wekubvisa zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe, uye nhengo dzeparamende yenyika iyi dzinoti Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuti zvirango izvi zvibviswe. Godwin Mangusha anoti panyaya inotevera.
Nhengo dzekomiti yedare resenate rekuAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reForeign Relations Committee vaChris Coons vebato remadhemocrats navajeff Flake vemarepublicans vakatura bhiri mudare ravo rakanangana nekuvandudza mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA. Mutemo uyu wakadzikwa nedare reCongress muna 2001 uchitemera zvirango vamwe vakuru vehurumende vaipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru muhurumende vanoti vakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti Zimbabwe yainge yatora mapurazi kubva kuvachena ichipa vatema. Mubhiri ravo vakunzi navaFlake vanoti kuti zvirango izvi zvibviswe, Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena, kuvandudza upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mumwe mugari wemuHarare yamai Gertrude Moyo vaudza Studio 7 kuti zviri kurongwa neparamende yeAmerica zvakanaka chose.
Zvakanaka kuti nyika dzakaita sana America dzipindire, nekuti ndo dzine mari, ndokuti munyika medu muitwe sarudzo ine jekerere pasina kudeuka kweropa.
Mutauri weMDC inotungamirwa navawosh Mincube vakurawo nechwai vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa pabhiri rave kuzeiwa neCongress yekuAmerica.
Zviri kutaurwa ne vekuAmerica kuti vari kuuya tinototsigirana nazvo devauya vatsvaga kuti vavhunzurudza ZANUPF kuti vanhu vakadisapia vakaenda kupi kuti tigoita sarudzo dzakasununguka.
VaRichard Chimbiri vanoona nezvesarudzo muMDC vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti America nenyika dzepasi rese dzipe muono wadzo pasarudzo dzemuZimbabwe.
ZANUPF yakatoenda kuRussia, ndiyo chete nyika ZANUPF nenge Zimbabwe yakadaidzwa kuRussia kunoona maitirwo anoitwa sarudzo. Hakuna nyika yakaenda kuRussia kunze kweZimbabwe. Chayaendera kuRussia utsotsi huri kuitwa neRussia watakambonzwa makumwa kumwa kuti yakazviita kuAmerica.
Vanoongorora zvimatongerwo enyika vakazvimirira vaVividi Gwede vanoti mutemo uri kuda kudzikwa neAmerica wakanaka chose. Vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaona mukana wekuzvichenura nekuita sarudzo dzakachena sekuimbisa kwavo.
Havana imwe nzira yavangakwanisa kutora. Tinoona vaMnangagwa vane nzira imwe chete ingachenura kuye kwavari pachigaro. Sezvo zvambotaura kuti pakutorwa kwaita chigaro muna November vakashandisa mauto. Saka zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo zvavana imwe wei yavangafamba nayo kunze kwekuti vaite sezvanga zviri kukurudzirwa neAmerica nedzimwe nyika dzakatikomberedza.
Murayiridzi wepaGreat Zimbabwe University vaJoel Mukusha vanoti kunyange hazvo America ine kodzero yekudzika mutemo wainoda, hazvina kunaka kuti iudze dzimwe nyika kuti idzozvitonga sei. Mashoko aya atsinirwawo nemurayiridzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe Professor Cheret Manyeruke avo vati Zimbabwe inyika yakazvimirira isingafaniri kuudzwa zvekuita neAmerica. Vati Zimbabwe ine paramende yayo inogadzira mutemo wayo. Vaendera mberi vakati hapana chinoshamisa pane zviri kuitika nekuti mapato anopikisa anoda kuti Zimbabwe igare ichiomeserwa pane zvose zvikuru MDC.
KuAmerica inogozo zvinhu kuda kupfuko inozvidzwa mumakuhwa akaiwaya anoendeswa nevanhu vanopandukira nyika yavo vanofunga kuti nyika yavo yeZimbabwe inotongwa kuAmerica. Vatikangana kuti nyika yeZimbabwe inotongwa muZimbabwe nevana veZimbabwe vakazvarwa muZimbabwe ndovanotonga Zimbabwe vachishandisa mainstitutions akaita separiament executive nejudicial.
Asi veMDC vanoti ZANUPF ndiyo yakazvikokera moto muziso nenyaya yekutonga nedemo. Vanokokera nhengo dzebato riri kutonga reZANUPF muparamende vaLove Momatuke vaudza Studio 7 kuti paramende yekuAmerica yakasununguka kugutsika mitemo yainoda. Vati weZimbabwe iri kuronga sarudzo dzakachena dzine vaongorori vekunze. Mutungamiri wenyika vaya Mnangagwa vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye vachatambira chero chabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860-15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Poita maonero akasiyana pane zvinoreva kunetsana kunotyisa kwakaitika mubato reMDCT pakati pamuzvaro Tokozani Kupe navaNelson Chamisa, izvo zvakapa kuti vaita aziva kwake. Mzvare Kupe vanoti ndo vakasarudzwa nevanhu paCongress, nekudaro vaifanira kutora chinzvimbo chakasiyiwa namushakabvu vaMorgan Tsvangirai, uko vachamisa vachiti ndo vanofanirwa kugara panyanga sezvo vakatsarudzwa neNational Council pamwe neStanding Committee dzebato ravo. Mutoro wedu enhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vatsigiri vebato reMDCT pamwe nevaongorori vezvematongerwo enyika vataura neStudio 7 vati kudzingwa kwamuzvare Kupe vaObed Gutu pamwe navaAbednego Bebe nekuzivisa kwavo kubuda mubato reMDCT kunogona kuderedza uwandu hwevanhu vachavhotera bato iri musarudzo, asi vamwe vachipikisa izvi. Vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira ega vaBatla Tambo, avo vanovewo chipanga mazano musangano reCenter for Community Engagement, vanoti muzvare Kupe nevamwe vavo vanoonekwa sevane rutsigiro kumatunhu eMatabeleland, saka kudzingwa kwavo mubato kunogona kupatsanura vatsigiri vebato iri, vamwe vachivhotera muzvare Kupe, vamwe vavo vachivhotera vachamisa. VamaSimba Kuchera vanove murwiri wekodzero dzevanhu variwo muongorori wezvematongerwo enyika vanoti vanoona rutsigiro rweMDCT ruchiderera zvikuru kana vatsigiri vebato iri kunyanya vekumaruwa vakasawana ruzivo rwakakwana munguva yakafanira nezvekudzingwa kwamuzvare Kupe nevamwe vavo.
Kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzichisapota maikupe, saka confusion iyoyo kuri kuti mashoko haana kusvika kuvanhu, izvi zvinokwanisa kukanganisa MDC. Asi kuri kuti vakwanisa kuti mashoko ekuti vana maikupe havasisiri vatungamiri veMDC akwanise kusvika kuvanhu, ndinoona kuti panokwanisa kuti vasanyanya kuafektika zvakanyanya. Saka zvakakosha zvikuru sei kana nyaya dzita isina kugadziriswa, ndo imwe ingangokonzera kuti pange pane confusion.
Mumwe womuongorori wezvematongerwo enyika vaDidmas Tewa vanoti muzvare Kupe vanogona kuwana rutsigiro rwakakura kubva kune vamwe vevatsigiri veMDCT pamwe nevamwe vanhuwo zvavo kana kuchitariswa zvinhu zvakasiyana-siyana, kusanganisira nyaya yekunzwirwa tsitsi nekuda kwekuti vanoonekwa semunhu anga achishungurudzwa, uye kuchitariswawo nyaya yekuti vanhu vanogona kuvatsigira kuchishandiswa nyaya yerudzi pamwe nekuti munhukadzi. Asi nekune rimwe divi vadhewa vanoti rutsigiro rwavachamisa runogona kusakanganiswa zvisinei nekudzingwa kwamuzvare Kupe nevamwe vavo kana kuchitariswa kuti vanhu vakawanda vari kunyatsotarisa nyaya yekuti vachamisa munhu wechidiki anogona kuunza shanduko yakanaka kana vakasarudzwa kuve mutungamiri wenyika.
Vazhinji vakaregister 60% vanhu vari pasi pe40 vari kuidentifya nekuzvifananidza nemukomana wechidiki, saka vechidiki vakavhota vanogona kuvhotera chamisa nekuda kwezero.
Vachikanai Masia vanodzidzisa University of Pretoria South Africa uye vanoongororawo zvematongerwo enyika. Vamasiya vanoti vanoona muzvare kupi vachiwana rutsigiro rushoma kana zvichienzaniswa nerutsigiro rwavachamisa nekuti rutsigiro rwamuzvare kupi ruchange rwuri rwevanhu vematunhu mashoma asi vatsigiro MDC vakawanda munyika mose vachitsigira vachamisa. Mumwe mutsigiri weMDCT wechidiki Tafadzwa Mujeri anoti anoona danho rekudzingwa kwamuzvare kupe nevamwe vavo richigadzirisa makakatano anga ari mubato iri achitiwo izvo zvichaita kuti veruzhinji vazive kuti MDCT chaiyo ndeipi.
Handioni zvichikonzera musiyano kana kuti tingangoluza support because ivo vabuda musangano. Zvinotobatsira musangano because vanhu vangu vakutoti muri kutinonokera.
Asi Alfred Dzirutwe anovewo mumwe wechidiki anotsigira muzvare kupe anoti vanhu vose vanoremekedza kukosheswa kwebumbiro remitemo rebato reMDCT vanotsigira muzvare kupe nekuti ndiwo mutungamiri webato chaiye akasarudzwa nekongresi yebato iri mugore ra2014.
Kana chitarisa inini semunhu mudiki zvandiri kuteverera kuna Mai Kupe ndezvekuti constitutionalism is one of our founding principles. Inini semunhu mudiki hazviiti kuti nditeverere munhu asingateverere gwara, iye munhu wacho iye achatinetsa mberi.
Boka reNational Council rakatora danho rekudzinga muzvare kupe vagutu pamwe navabebe svondo rapera. Muzvare kupe nevamwe vakuru vakuru veMDCT ava ndevamwe vevanhu vange vachipokana nenyaya yemubatanidzwa nemamwe mapato uyewo kudomwa kwavachamisa semutungamiri weMDCT mushure mekushaya kwevaive mutungamiri webato iri Mushaka Bvuva Morgan Tsvangirai. MDCT ndiro bato rinoonekwa sebato guru rinopikisa uye rine mukana wekukwikwidzana nebato riri kutonga reZANU PF musarudzo dzichaitwa munyika. Asi dzimwe nyanzvi dzinoti kupokana kwemubato reMDCT kuchaita kuti bato reZANU PF rikunde zviri nyore. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Madzishe ekuchiredzi mudunhu remasvingo anoti haiti zvekumanikidza vanhu vavo kuti vatsigire musangano uri kutonga weZANU PF vachishandisa masimba avo semadzishe, kunyange hazvo mutungamiri wavo munyika yose Ishe Fortune Charumbira vakabuda pachena kuti madzishe achashanda nemusangano unotonga mukuona kuti vagari vekumaruva vautsigira pasarudzo dzichaitwa gore rino. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mashoko aiche Charumbira avakataura pamusangano wavakaita nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa akashorwa zvikuru nemapato anopikiza pamwe nemasangano akazvimiririra ayo anoti izvi zvinoita kusarudzo dzisaitwe pachena. Madzishe ayo akapuwa zvikakarara zvemotokari vanopomirwa mhosva yekufadzwa nemidziyo yakadai pamwe nemari yavanopuwa nehurumende kuti vazoshandise masimba avo kumanikidza vagari vemumaruva kutsigira bato rinotonga. Asi vachitaura parutivi rwemumwe musangano wemadzishe wakaitwa kuchiredzi pakupera kwesvondo, Ishe Gudo vaAaron Muramba zita ravo rekuberekwa pamwe naIshe Tsovani vaFelix Mundau vanoti havaite zvematongerwo enyika sezvo basa ravo riri rekuchengetedza tsika dzechivanhu nemagariro akanaka evanhu vavo. Ishe Gudo vakati madzishe ekuchiredzi anoita basa rekuyananisa nekuchengetedza tsika nemagariro epasi chigare pasina kuita nezvematongerwo enyika.
Tatiti izvozvo isu tiri madzishe anomirira utungamiri hwevanhu hwatinei nezvemapato. Utungamiri hwedu ndohwepasi chigare hwokuona kuti vanhu vagara zvakanaka here mumatunhu edu. Zvepolitics isu hatipindi mune zvepolitics kuti kune pati ipi kana kune ipi.
Vachitaura neStudio 7 Ishe Tsovani vakati kupuwa kwavo motokari nezvimwe zvinhu hazviite kuti vamanikidze vanhu kuita zvavasingadi vachiti vamwe mapato anovapomera mhosva iyi nekuti anotya kukundwa musarudzo.
Izvo ndezvo vanhu vanenge vachitya kukundwa. Unongotsvaga mashoko okupomera vamwe kuti ndo zvavanoita. Mota hadzikastamadzi because nyange maMP ose kubva pakatorwa nyika kuva independent maMP anopiwa mota. But havasati vataura pamusoro pemaMP. And maMP akawanda and vanopiwa every 5 years. Isi takapesi mota dzemutanga takapuwa 2004 kuzopuwa iko zvino. Asi vanhu zvaakuvarwadza nekupuwa mota iko zvino after how makore
akawanda.
Hatimanikidzi vanhu kutsigira. Isu tichatoti semadzishe mutungamiri wenyika anenge aripo for that period ndiwo watodi watotera.
Vakudo vanoti kana kune vanomanikidza vagari vekumaruwa kuenda kumisangano yeZANU-PF pamwe nekutora maserial number eumbo wekunyoresa kuvhota ivo mudunhu ravo havaite izvozvo.
Kwete hakuna chinhu chakada, hatina munhu watinomanikidza uye kuti hatina mvumo, hatitorina kana nguva yakuita izvozvo. Munhu wose muZimbabwe ane kodzero yake yokuenda kundovhotera paanoda akasununguka nenguva yake, uye kuti hatina kana kamwe chete patinodaidza musangano tiiti vanhu vaine maslips avo kana kuti vaine zvakati. Iprivacy yemunhu ndezvake, pakuda kwake nepamaonero ake, zviri pamapato anokupidza kuti amobilize vanhu vavo kuti vandovhota. Nechi isu chedu tinongoendawo kundovhota as individuals, kwete kuti tinobata-bata zvevanhu.
Asi vanorwira kodzero dzevanhu samuzare Precious Manyoka vesangano reMasvingo Youth Forum vanoti vane umbo hwekuti vagari vekumaruwa vanomanikidzwa nemadzise kutsigira ZANU-PF, izvo zvinoita kuti izokunda musarudzo.
Machifu ari kutonyepa nokuti isu tinotori neumbowo. Madzishe ari kuita basa rokutora maregistration slip evanhu vachinyora maserial number. Ndokuita seikoko kunzi kukauya chibage kana fertilizer kana chi hatikupi kana usina kuya neregistration slip. Titori nazvo, tiri kutozvidziva. Pane mamwe madzishe atakatomboshanyira titovaona vakatiza tichida kuvabvunza, isakangofambira kuvabvunza kuti ko muri kuzviitirei, asi vakatiza vari kutotsigira bato reZANU-PF vachitoda kuvhundutsira vagari vemumaruwa kuti toda kuti muvhotere ZANU-PF. Mukasavhotera ZANU-PF, pamuri kuvhotera tinopaona, nekuti tinenge tichiona zvigumo zvenyu.
Vemapato anopikisa akaita semutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma vakaendesa vasharumbira kudare redzimhosva repamusoro vachivapomera mhosva yekutyora bumbiro remutemo wenyika iro rinorambidza madzishe kupindira mune zvematongerwo enyika. VaMangoma mumapepa avo emudare vanoti vacharumbira vanorambidzwa nesection 208 yebumbiro remutemo kuti vabude pachena vachitsigira ZANU-PF kana kumanikidza vagari vemumaruwa kuita izvi. Ndakamirira Studio 7 kuchiredzi, ndini Gandri Maramba.
Anything you ask, I deliver. Bending backwards, building your dreams, hoping that you will love me a change. Change, 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 change. Yeah, 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 yeah. Lera, ewa, lemu, kata. Ino, fuma, yo, kuruma. Dance, boy, am I a dance, boy? Is this a fake romance, boy? When I ask you, never deliver. Do you know the perfect disguise? Lie to me with love in your eyes. Want it by, by a moyo. Want it shy, that's a roro. Rera ewa, nemo kaka. Ino fuma yo kuruma.
Dance, boy,
am I a dance,
boy?
Is this a fake romance,
boy?
Kambo Akiliza kubva kuna Amara Brown. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mapurisa okurudzira veruzhinji vangadai vaino ruzivo nekune murwiri wekodzero dzevanhu vaitai Dzamara avakapambwa vakatsakatika musoro 9 kurume muna 2015 kuti vazivise mapurisa ari pedyo navo. Vagari vekwaZvimba mudunhu raMashonaland West vanoti havasi kufara nemasoja anonzi ari kungombeya mbeya mavanogara pamwe nemunzvimbo dzekutandarira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare muchirongwa chedu chatichakupai manheru. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina nomutungamiri Nkomo.